Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misorwe na uzedu za nasi chishanu mbuzi 16 2018. Vanu makumi mana nevaviri vakafa munjodzi yemumugwagwa pedyo neWest Nicholson kuGwanda mushure mekunge bazi rekwa Brooklyn Express akabatira moto nezuro manheru. Vamwe masangano akazvimirira vonyunyuta kuti hurumende itsva iyo yave negore ichitonga iri kuramba ichimbunyikidza kodzero dzevanhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuEthiopia kumusangano wevatungamiri venyika dzemuAfrica wokuedza kuzvirumura kubva kune nyika dzakabudirira dzinopa rubatsiro. Veruzhinji kwamutoko kudunhu reMashonaland East vari kushora hurumende yakapinda panyanga zvichitevera kubviswa pachigaro kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemauto munambudzi gore rapera vachiti vave kutotambura zvakanyanya pasi pehurumende iyi. Mawarriors eZimbabwe atarisana nerimwe tikiti rekuenda kufinari yeAfrica Cup of Nations apo ari kutamba neLiberia musi wesvondo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yenjodzi dzemumigwagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.